Munguva pfupi kune hurongwa huri kuitwa iwo pakati pehurumende yeZimbabwe nemastakeholders akaita sesu, whereby tiri kuti izvo kunofanira kuchiiswa nzvimbo dzinorapa vakomana nevasikana vari kushandisa madrugs. Saka izvi ndo zvimwe zviri mugwaro remulti stakeholder framework iro richalonchwa ndofika mazuva anoteera hayo. Rinyatsotaura iro kuti izvo tinofanira kunge tine marehab centers evana vanenge vachishandisa zvinokora. Kumwe kwacho hurumende yakatoidentify kana kuona kuti angaiswe nechekupi. Saka tingati pachirungu is work in progress, but at least there is political will inenge iri kubuda panyaya idzodzo.
Mungati ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevari kuwanikwa vachisangana nedambudziko iri pari zvino?
Pane drug runes iro crystal meth. Crystal meth yakanganisa vana vedu vechidiki, kozoita mbanje. Mbanje yagara iripo zvayo asi ndoimwe inowanikwa nyore munyika. Saka vana vari kuitora zvisingaiti. Tozoita mamwe maparty drugs akaita samaxtes nemamwe madrugs ari kutorwa nevana vedu. Kozoita codeine.
Muri kushanda zvakamira sei nemapurisa? Tinoona kuti vanga vane chirongwa chekuedza kuti vavasunge avo vari kutengesa zvinodhaka.
Ichokwadi kuti mapurisa ari kuteverana neava vari kutengesa zvinodhaka. Dai mutemo wedu uri kuti izvo ivo ava vese vari kushandisa madrugs ngavaende vanorapwa and then voregedza kusungwa. Zvinoita kuti ava vari kutengesa madrugs vasaive kutengesera nekuti izvo vanhu vedu vanenge vaane mukana wokubuda pachena wandibatsire ivo vanhu vachinorapwa kuzvipatara. Asi kana nyaya dzecriminalization dzakaramba dzichingowanda, especially kune vari kushandisa madrugs, tinoona kuti ava vanotengesa madrugs vanowana market nekuti vanoshandisa vacho vanenge vakuenda underground, vanotengesa vachiteera underground. Namutemo wakati chinje ipo papo, tinoona kutengeswa kwemadrugs kuchiita kuchiderera.